Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo Gumiguru 20, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Yakareba zvikuru, ine zvinhu zvakati wandei, saka tinotarisira kuti dare guru reZimbabwe Heads of State and Denominations rinofanira kuti rigere rigoona kuti urongwa hwakafanira ndehupi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vakaramba kurudziro yesangano revatungamiri vemakereke reZimbabwe Heads of Christian Denominations yekuti sarudzo dzimbosendekwa kwemakore manomwe. Sangano rinomirira vatori venhau vechidiki reYoung Journalists Association rinoti riri kushushikana zvikuru nekwarinoti kushungurudzwa kwevatori venhau nemapurisa pavanenge vachiita basa ravo. Chikwata chenhabvu cheZimbabwe Warriors chinobudirira kuenda mberi mumakwikwi echani zvichitevera mangange achaita neLesotho. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vakaramba kurudziro yesangano revatungamiri vemakereke reZimbabwe Heads of Christian Denominations yekuti sarudzo dzimbosendekwa kwemakore manomwe. Bepanhau reSunday Mail rinoti vaMnangagwa vakatenda zvikuru urongwa hwemakereke uhu, asi vakatsinhira kuti pfungwa dzese dzinofanirwa kunge dzichienderana nebumbiro remutemo wenyika. Vatungamiri vemakereke ava vakanga vabuda nekurudziro iyi vachiti zvinopa nyika mukana wekuvaka chivimbo pamwe nekumutsiridza upfumi pasina kukanganiswa nezvematongerwo enyika. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Heads of Christian Denominations, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vatenda kuti vakatambira mhinduro yakabva kumutungamiri wenyika, asi vati vanoda nguva yekuti vambotanga vagara pasi sesangano vachiziya mhinduro yavaMnangagwa iyi. Vanotiwo havasati vawana mhinduro kubva kumutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa, asi vatotanga nhaurirano neumiriri weveruzhinji. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chekutanga Jonga nechekuti mhinduro iyi yakareba zvikuru, ine zvinhu zvakati wandei, saka tinotarisira kuti dare guru reZimbabwe Heads of Christian Denominations rinofanira kuti rigere rigoona kuti urongwa hwakafanira ndehupi. Chikuru chatinoda kutsvaga ndechekuti pane any silver lining here kana kuti mukana wokuti nyaya yenhaurirano irambe ichienda kumberi kunyangwe zvimwe zvarambiwa mukati nemhinduro yabva kuna vaMnangagwa. Chechipiri ndechekuti tichakamirira kuwana mhinduro inobva kuna vaChamisa kuitira kuti tigoongorora mhinduro dzacho dziri mbiri kuti dzinoreva chii uyezve tichibva pana patinoenda kupi. Chetatu ndechekuti nhaurirano dzatanga namamwe mapoka akasiyana-siyana eorganized society kuti tinzwe kuti ivo vanofunga kuti nyaya yatingabatirana pamwe chete savanhu veZimbabwe kuti titsvage davidzo yakazara yenhamo yatakatarisana nayo nenyika yakamira sei. Ndofunga izvozvi, ndo zvandingataura kwenguva ino tisati taita dare reZimbabwe Heads of Christian Denominations.
Tiri kuona iwo mutungamiri wenyika vakasimudza nyaya yebumbiro remutemo vachiti ndo ravari kutevera, saka vakwanise kubuda mariri. Imi pamaya mabudawo nekurudziro iyi, mamusina kunge maiso here nyaya yebumbiro remutemo iyo?
Handigoni kuti ndipinde munyaya yakadzama yekupindura mhinduro yemukuru wenyika, nekuti kugwaro ratanga tatumira kwavari nyaya yebumbiro remutemo yanga irimo uye zvese makereke azvigoni kuti tisatoina nyaya yebindu remutiyo kusiriasi nekuziva kuti organization yakatanga kukurudzira kuti kuve nebumbiro remutemo weZimbabwe kana kuti atingati homegrown constitution yakazotungamira pakuzvadzwa kwenational constitutional assembly. Basa iroro rakatangwa nemakereke kuma90s. Saka makereke hazvizomboiti kuti asatora nyaya yeconstitution serious. Makereke haatori constitution mhando, anotora constitutionality pamwe chete neconstitutionalism zvichifambirana. Saka kungoti pane chakanyogwa mumutemo doesn't constitute kutevera mutemo. Saka hatisati taongorora kuti manyorero avaita nenhau yemutemo yakaita sei, asi nechibimbu maonero edu ndeyekuti tsamba yatakanyora hairambi mutemo, but inotsvaka nzira yekuti mutemo ungararamwa sei muzvokwadi.
Saka munotarisirwa kusangana riini
mukati mevhiki momu pataita initial consultation? Tinoziva kuti utungamiri hwemakereke eZimbabwe Council of Churches vane musangano pavhiki rinotevera apa. Utungamiri hwavo hwese huri kusangana kuongorora mamiriro akaita kunze nezvimwe zvakadaro nemhinduro iyoyi inobva kumapato enyika ichaongororwawo zvekare.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Heads of Christian Denominations, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vatori venhau vechidiki reYoung Journalists Association rinoti riri kushushikana zvikuru nekwarinoti kushungurudzwa kwevatori venhau nemapurisa pavanenge vachiita basa ravo. Izvi zvinotevera kurohwa kunonzi kwakaitwa mutori wenhau ari kudzidzira basa rake achishanda neAlpha Media Holdings, Ruvimbo Muchenje neZuro nemapurisa muHarare apaive munzira kuenda kubasa. Mutauriri wesangano reYoung Journalists Association, Leopold Munende, anoti Muchenje akapfuura nepairwisa namapurisa nevanotengesera mumigwagwa zvichitevera mashoko ekushaya kwemumwe wevanotengesera mumigwagwa vatafadzwa tamangani vari muhusungwa. Munende anoti mapurisa akaona Muchenje akatakura kamera yake akatanga kumupomera mhosva yekutora mifananidzo achibva angotanga kumuzvindikita nemboma. Aka akasike kutanga kuti vatori venhau vasangane netsaona dzekurohwa nemapurisa vari mubasa ravo, sezvo iye Munende ari mumwe wevatori venhau vakarohwawo nemapurisa vachiita basa ravo. Munende anoti sesangano vari kuronga kukwidza mapurisa kumatare edzimhosva. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi, sezvo takundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Ngatinzwei hurukuro yataita naMunende.
Ruvimbo Muchenje iye tichitaura naye iye anoti iye aienda kubasa akasenga kamera endheni papane vechidiki vaikonana nemapurisa aisapamutamo padhuze nepaZim Post muna Julius Nyerere uko vanotengesa vachikokora kuti mauraisa chi mumwe wedu amakarova akafira mujeri tamangana. Saka mamwe mapurisa paakaona Ruvimbo achipfuura akasenga kamera vakabva vati endai munobata munhu. Mapurisa echikadzi ndo akatibatai munhu erova yemunhu yatazeidi anpicheti vakati dhilai nemunhu uyo ari kutora mapicha vamwe vechirume ndovakazaminga vatanga kumurova musana kwese nekumagadziko.
Saka ane mhosva yaakapomerwa here nemapurisa kana kuti akasungwa here?
Aiwa havana kumusunga, vakangomurova vakangomusiya. Ndipo paakazofonerawo shureke kubasa nevamwe vanhu vo1 or 2 akabva aendesa kuchipatara chiri muHarare kuti arapiwe awanewo kubatsirwa.
Saka achiri muchipatara here pari zvino?
Aiwa pari zvino ari kumba, ndaitaura naye nezero manheru nanhasi makuseni. Anga achiti hanzi musana wake ndiwo wakangoita kakuoma asi ari nani zvake, hanzi ndikazorora nhasi pamwe mangwana ndinenge ndava nani. Anga achisharufana enda kumapurisa nhasi kuti anonoripota nyaya yake yekurohwa.
Saka hamusati manzwa kuti akwanisa kumhangara here nyaya iyi kumapurisa?
Ndakanisati ndataura naye, but pandataura naye nhasi makuseni anga achiti mukoko ari kugadzirira kuti aende. Saka ndizi hana kuzobvunza kuti waenda here kana kuti hausati waenda.
Tiri kuona kuti iwewo Munhende wakamborohwa nemapurisa nguva yairatidzira vesangano reAtus iwe uchiita basa rako. Yeah. Muri kuona sei zviri kuitwa kuvatori venhau izvozvi nemapurisa?
Pakaitika zvakaitika muna November zvekubvisa vamugabe pachinda vamunangagwa. Pakaita kamweyaka yake kuti zvinhu zvinogona kuchinja. Watapiwe na wane zumo zumo of course zumo kwa naitaze mabati wazo zumo kwa nza uchi ati zatapuwa na ndezo vitu zumo 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 ita huu in actual fact media landscape yedu ya kutu shut down zumo kutu takutoshka and especially kana shita kumile chibiki lechibiki tisha zetika na chibiki kucha gumisera kwa wa ne watapiwe na uwe chibiki wa gara wa notoshka sakungo nye wa wame ya zia zivuti kucha watundisa itaze nisa zubatu kucha watundisa zuro zinowa hizi nyari, singa batiri.
Saka imiwa sisanga nerewa torewe na wechidiki, mneza muri kuurongo kuita, ripa msoro peku shunguru zuka ikoku.
Besides kuru kuripota, paruda wako suiwa, ata kwa hama ya journalist niku arasa, watapia na wechidiki, wanosa nsirawe nini, wana love joint onkuza, anonyo rao kesi sichat, anarumi mbo mchenje, mwoku niti. Tukuda kusua, enti, kushatawona nite kuti, majirani chara mbashunguruwa, ajabizio, tozo kira umabasa. Sa uyu arova, ane inazo, ni yata nukamdi nungoro hapa na zambi, zini tika kondisi. Saa chatika wana wiche uti hapa, sida mbiri, ngatiba tima, stay, eva tuwa, tima face avu, ngatiba tika wano shakira. Kwa nise kwa chaka, kwa nise kwa sunisika, kana wachi ripis wa ripis. Kucha tuwa vee example, kune mumu arba uzuruwa mchatuwe na wu.
Uwe angari mutawiriwe sanga nerewa torewe na wavechidiki, Royal Journalists Association, Leopold Munende, ariparunare muarare ne Studio 7.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che live talk na 8 PM ne kutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinote fenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musiwe chishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu vari kuratidzira zvafora muHong Kong nhasi zvichicherechedza kupera kwesvondo yechimakumi maviri vanhu vachiratidzira kwavari kuona sekuedza kweBeijing kuisa guta iri pasi payo. Mauto ya Amerika abuda mukamba yawo hombe kune dzese iri kumaudza nyemba kweSyria. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika muAmerica vaMark Esper vachiti mauto ese ari kuburiswa muSyria achaiswa kumawirira kweIraq, uko acharamba achienderera mberi nekudzivirira mabasa eugandanga ari kuitwa nechikwata cheIslamic State mudunhu iri. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kumborova mimhanzi, tine hurukuro naPio muimbi wechidiki. Mr. Producer, ngatimbavaroerai mimanzi ya Pio, hanzi na Pio, facha nengoma.
Tarira ngoma ya kwenyambira, zimuka tana uzazarira. Kangoma kekweduka ni mkurumbira, handi ya seza huru andate hariru. Tarira ngoma nyambira simuka tsana uzazarira kangoma ke kwedukane mukurumbira handi yazeza urwanda te hari kasvika pa
kanziyo kapiyo facha nengoma piyo zvirikufamba here chimboudzawo vatereri zvizhinji otanga uchitiudzawo kuti piyo ndiye ani obva watiudzawo zvizhinji pamusoro pemimhanzi yako.
Yes, mukoma wangu. Kune vatereri vangada kuziva piyo ndiro zita repastage. Piyo anoita musambo weafrojam. Piyo is 25 years old, akakurira kuchitungwiza. Ende akatanga zvemimhanzi achingobva kuchikoro mugore ra2010.
Pacha nengoma akanziyo kakaipa mukoma. Tiudzewo zvizere pamusoro pekanziyo aka.
That was my first album, so it's an introduction to the people kuti ndauya nayo ngoma iyi yekuti muchajamba zvekuti haikona.
Piyo ndakaona padande mutande kuti wakaburitsa video yenziyo inonzi Hande. Tiudzo zvizere pamusoro pekanziyo aka.
Hande it's a inspirational song yandakaimba ndichikurudzira vanhu kuti pane zvese zvaungave uchiita zvinoda kushinga patience and consistency kuti urambe wakadzvanya kusvika wasvika kwaunoenda.
Muri yeZimbabwe nasi muchirongwa tina piyo regai ndibokuridzirai kamwe kanziyo kake
kana tiri kwedu tinoirove nguma tsana kana tiri kwedu tinoirove nguma tsana tinoizvambura kuchitungu kuidambura parusefa tinoizvambura kuchitungu kuidambura parusefa kanya ndokanya.
Hanzi na piyo tiri kwedu. Piyo ngati mbo kurukura pamusoro pealbum rako. Chii chakakupa shungu dzekuda kuburitsa album?
Facha nengoma album randakatanga kunyora since 2014. Ndakatanga nditori as a Zim dance artist, but passion yanga iri pakuti nditry kurowa music nemagitari. Dakara ndazongoti ndaita shunga kuti rega ndichitese ndipinde mustudio ndibudisa album rakasiyana nezvimwe zvandaimboita kumashure. So I was inspired by Lucky Dwe. Muno mulokal ndoinspirwa naja Praiser. Yeah.
Nguva ndiyo yadyanana. Tichipeta chirongwa, tiudzewo kuti ndeipi nziyo yaungati waburitsa yaunofarira zvikurusa, uyezve vanoda kuteerera mimhanzi yako vanofanirwa kuenda kupi?
Nziyo yandingati ndinofarira pane dzimbo dzangu dzese ipapo ndinganyepe. Nziyo dzangu dzese ndodzitreata sevana vangu. Hapana yandingati ndiyo yandofarira the best kunyanya. Vanoda kuzondibata vanondibata paFacebook it's POZW, Instagram it's POZW, on YouTube it's POZW. Nemawhatsapp group atinawo atinoshare music. Vanodawo kuzosimbisawo vachida kutengawo music yedu iri pa www.oyosmusic ndopainowanika. Ndinotenda.
Aiwa, takunzwa zvakanaka piyo. Tinotenda zvikuru nekuva nesu nhasi muchirongwa. Muri yeZimbabwe, nguva ndeyadyanana. Ngatisanganei padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3PIGMYKE3 ndiyo username yangu. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki. Anokoneka inemufaro ndini wenyu Mike Hove. Ndokusiyai nekanziyo kapiyo. Hanzi. Amen. Hallelujah. Bye-bye!
Tinotenda Big Mike. Iyo zvino tirikupa ichirongwa chezvechitendero chamunopakurirwa naTanonoka Wande weStudio 7.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodi pasimba.
Maneru akanaka vatereri ndino kuchingamidza ine mufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Tinoziva kuti Bhaibheri rine mabhuku maviri atinoti Old Testament ne New Testament. Nasi tinoda kutarisa mabhuku maviri aya. Anokwikwidzana here? Anotaura shoko rimwe chete here? Ane chinangwa chimwe chete here? Kutibatsira kunzwisisa nyaya iyi, nhasi tina Reverend David Simango vari kuManchester kuUnited Kingdom. Dr. Simango, makadini enyu?
Tinofara baba wande, makadini zvenyu?
Tiri nani, tiona kuzivavo zve kuti kuti testament zvinorevei?
Kuti testament zvinoreva sungano kana kuti chitenderano. Ndosoko zvanoreva, saka tine sungano itsva nesungano yekare. Chitenderano chekare nechitenderano chitsva.
Sei iro Bhaibheri rine matestamendi maviri?
Chatinoona tichiti testamendi yekare kana kuti testamendi Old Testament, zvinotsanangura kuti zvaireva kuti zvichazouya zvinozotevera zvinhu zvinenge zvichibva muOld Testament. Old Testament ndihwo hwaro hwe testament ichazenge ichizouya testament itsva inenge iri mubata kwaishe Jesu Kristu panenge achizoponesa rudzi. Nokuti yokutanga inove Old Testament ndo inotatsanangura nhoroondo yokurasika kwomunhu nokuda kwaAdhamu. Saka nokuda kuda paizvozvo Mwari akarangarira kuti aponese rudzi. Saka nokudaro ndopa akazowisa mwanakomana wake Kristu Jesu aozotipa yatinoti isusu testament itsva. Testament itsva inotsanangura zvekahwanda zviri mutestamendi yekare. Testamendi yekare inenge ichitaurawo zvichazouya zviri mutestamendi itsva. Saka tichiti testamendi tinenge tichireva zvitenderano kana kuti sungano yakaitwa naMwari pakati pevanhu vake vaIsraeri. Ichizobata zvekare vanhu vachauya vanotevera vemarudzi anotevera kuburikidza naKristu Jesu.
Zviri mumabhuku maviri aya, matestamendi maviri aya, pane pazvinokwikwidzana here?
Hapana pazvinokwikwidzana baba Hwande. Chiripo ndechekuti testamendi yekare yakafanana nomunhu ari kunongedzera kuti kuchauya. Saka tochiti isusu iri kunongedzera kuna Kristu. Mameseji ose arimo mutestamendi yekare anenge achitaura pamusoro pemwanakomana waMwari nezvese zvirimo zvinotsanangura pamusoro pemwanakomana waMwari. Munozoona kekare kuti Mwari anotaura maningi nokuda kwenyaya yeropa. Kana ndichiona ropa ndichapfuura kwamuri, kwanga kuri kutsanangura pamusoro peropa romwanakomana wake richazodeurwa pakuchinjikwa nokuda kwezvivi zvevana vevanhu kuti vaponeswe. Saka Old Testament inobva yatsigirwa neNew Testament mukuuya kwaKristu Jesu panyika pano.
Isu tajaira kuti chisharu chisharu chitsva chitsva. Kana takatarisa pamabhuku maviri waya aya, Old Testament ichiri kushanda here mazuva ano?
Mabvunza mubvunzo wakanaka zvikuru. Inonyanya kushanda zvikuru ndiyo pane hwaro hwechiKristu. Kana munhu ukaidzidzisiwa ukanyatsobata shoko rayo kana kuti meseji yenyu Old Testament, inoratidza zvikuru kuti kwazvese zvirimo zvinotsanangura kana kuzarurirwa kwaJesu Kristu, kuti zvese zvirimo zvinotsanangura Kristu. Saka zvakabatana. Tingangoti zvedu Old asi chinhu chimwe chetecho chine mativi maviri, divi raitendeka nedivi razosvika. Tochiti isusu kana mumvuri mukaona mumvuri moziva kuti pane munhu ari kuuya. Asi kana azosvika munhu uya uyu hamuchatauri nezvemumvuri, makutaura pamusoro pomunhu uya. Saka Old Testament yakafana nomumvuri. Saka Kristu paakauya ndiye aitaurwa neOld Testament. Hatichatauri pamusoro pezvimwe zvizhinji, takutaura pamusoro pake iye aitendekwa kuti ndiye achauya.
Aiwa vateereri, nemashoko iwayo abva kuna Reverend Dr. David Simango vari kuManchester kuUnited Kingdom, ndinoimba kuti tanzwisisa pamusoro pemabhuku maviri aya, Old Testament neNew Testament. Reverend Dr. Simango, tinotenda zvikuru nemashoko enyu.
Mazviita. sabawa ndeta tenda watereri.
Watereri ndo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tinoimba munenge muinesu zvekare sondo rinouya patinokuunzirai zvechimwe chirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tanonoka tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo Jesu isimba katinoshandisa mune chino chirongwa. Munhau dzemitambo. Mutambo weAfrican Nations Championships kana kuti CHAN watambwa nhasi kuLesotho pakati peLesotho neZimbabwe wapera ari mangange 0-0. Izvi zvaikureva kuti Zimbabwe yabudirira kuenda mberi nemubatanidzwa wezvibodzwa kana kuti aggregate inoita 3-1 zvichitevera kurowa kwayakaita Lesotho mutambo wekutanga. Nako kambo Kiss Dondoro kubva kune muimbi wechidiki Pio tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanonzi vakaramba kurudziro yesangano revatungamiri vemakereke reZimbabwe Heads of Christian Denominations yekuti sarudzo dzimbosendekwa kwemakore manomwe. Sangano rinomirira vatori venhau vechidiki reYoung Journalists Association rinoti riri kushushikana zvikuru nekwarinoti kushungurudzwa kwevatori venhau nemapurisa pavanenge vachiita basa ravo. Chikwata chenhabvu cheZimbabwe Warriors chinobudirira kuenda mberi mumakwikwi eChan zvichitevera mangange achaita neLesotho 0-0. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokoneka ane mufaro ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiya mina Gibbs Dube.